kuti certain projects tine maprojects akawanda atinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika tichibatsira vana ana mai nana baba tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko recertificate or ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya semini nhaka inofanira kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo saka isusu tinobatsira nezvakawanda.
Munobatsira sei panyaya yemabirth certificates magwaro ekuzvarwa?
Ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezve mumwe wavabereki vake ari muZimbabwe nechirungu vanoti descended by birth handiti saka anokwanisa kuti akwanisewo kutoriswawo bhethi kana vachishuvira ibhethi rekuZimbabwe anokwanisa kuenda kuembasi inenge iri munyika iyoyo kunenge kuchigarani mubereki mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasi consulate office onoaplaira bhethi yemwana pane mari dzechibatabata hausi mari yakawanda then osvika ogadzirwa futi chibhethi remwana ikoko oho anokwanisa kufila kana fomura anokwanisa kufila ikoko toti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasi unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kuno kuti akwanise kutorera mwana bhethi saka fomu racho anokwanisa kuritumira maybe nedhl or nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rekuti munhu anenge ari guardian kuZimbabwe akwanise kunotora bhethi yemwana ende kunoku vanobhadharisa 15 dollars chete so ndio zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabhethi kuzimbabwe.
Ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika?
Kune zvimwe zvekuti vabereki vanoa kupepareta asingasanzwisisani asi muchiona kuti mubereki maybe anenge ari kunze kwenyika maybe mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana achigara maybe nambuya kumwe uku kuZimbabwe maybe mumai vari kushuvira kuti mwana auye kunze kwenyika ikoko saka kune maapplication enzi guardianship inokwanisa kuti ibatsire chii ibatsire mai ava kuti vadii vanomuita even vari ikoko tochingocommunicata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake sometimes unoona kuti maybe mwana uyu anenge ane training yababa vake which means anenge achida consent but nekuti vanhu ava vachanzwisisani pakusangana apa then baba vaye voti hainini handibvumi kuti zviite zvakadai dai saka inyaya yachininge yakuitwa application yoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri wewega kuti uri baba kana mai
vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papa
tine masocial media handles atinoshanda nawo tiri patwitter at tweet project 4 then tine facebook tweet project Zimbabwe Teams Project Zimbabwe tine website yedu yetiniki www.tiniki.org.zw tine YouTube Teams Project Zimbabwe tine namba idzodzi dzamafona +26378689371 kune landline +26388151508